Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 mbudzi 2023 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kunyanya kutishungurudza tinhaurwa yokuti vana vedu havakukwanisa kupinzwa mapa mabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, njira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Masangano eMedia Center nere Shine Faith Based Organization anoita musangano nevagari vekwaMutoko nedonzvo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo.
Vanhu vakaruza chivimbo nehurumende yavo navatungamiriri vayo, hapana kunosvika upfumi hwenyika. Saka jadzo kunge vachinyepa namanhamba aya hadzina kwadzinotisvitsa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira bazi reZimbabwe National Statistics Agency kuti rigare richiudza vanhu chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika.
Muno mugore ra2023 kopera makore 23 vhura goviwa, asi tikatarisa suri uku hatinyatsi kuona kushandiswa kwakaitazvo kwakavandudza pfuma yenyika.
Nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoshora Zimbabwe Land Commission pamusoro pegwaro raro rinoratidza kushandiswa kana kusashandiswa kuri kuitwa mapurazi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reMedia Center rakabatana nesangano reShine Faith Based Organization nezuro vakaita musangano nevagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East nedonzvo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo pamwe nekubvunzurudza zvakawanda maringe nekushandiswa kwemari yedzeruzhinji, zvirongwa zvehurumende, budiriro, utano nedzidzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitirwa panzvimbo yemabhizimusi yeMutoko Senda uye wakapindwa nevashandi vehurumende vanosanganisira vemuhofisi yaMudzviti mudunhu iri, vekubazi rinoona nezvenyaya dzemadzimai masabhuku pamwe nemakanzura. Madzimai ekumaruwa akapoteredza Mutoko Senda nevechidiki vakapinda gungano iri vachitaura nhunha dzavo. Hurukuru dzakabuda mugungano iri dzinoratidza kuti vechidiki vakawanda havana mabasa. Makambani ekunze anochera zvicherwa munzvimbo iyi anosanganisira ekuChina haasi kuwanisa vagari ava mabasa, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwewo. Mumwe mugari womaMutoko, amai Enara Melody Capito, vakati zvinosuwisa zvikuru kuti makambani mazhinji ari kutora zviwanikwa zvavo zvinosanganisira matombo ekuvakisa, asi vechidiki vasingawane pundutso kubva mazviri.
Tiri kunyanya kutishungurudza inhaurwa yokuti vana vedu havasi kukwanisa kupinzwa mapa mabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, njira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Mumwe wechidiki akapinda musangano uyu vatafadzo makwara vakaudza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda havana mabasa kunyange hazvo nharaunda yavo yakachekeshera zvowanikwa zvinogona kushandura upenyu hwavo, vachiti hurumende dai yavapawo mikana.
Nhau yatokutaura pano pazuva ranhasi tokutaura nhau dzemayuthi. Mayuthi mazhinji iko zvinezvi haana mabasa. Saka ndosaka mukuona vazhinji vari kudhakwa, vari kutora zvinhu zvinodhakwa. Saka taikumbirawo kuti dai hurumende yabatsira mayuthi.
Vanomirira Ward 11 mukanzuru yeMutoko vaItai Rutsito vakati kanzuru yavo iri kushanda kuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena kuburikidza nekuchera zvibhorani mumawadhi ose ari mudunhu reMutoko.
Vanhu taka tiri kukwanisa kuvadzirira mabhoozi each and every ward. Right now we have 29 wards in Mutoko District Council. Each and every ward we have got a bore which we drilled. Right now tasarwa nokuinstalla, but some few boards akato instoro akuto fansa kushanda.
Vanuna nizwe kufamisa kumabasa, musangano renaraunda yemutoko, Reshine Faith Based Organization, vakwanisa idende, vakati masangano avo, anokoshesa na urano izi.
Batu shanda, tunuwanzo shanda, chibaraniza community nema leaders. Saka pa project, ino yi pakana program ya tutu kita nasa. I program ya kanangana kuti ma watunga mili waka sarudwa wa kwansi kuwa na mukana ne wagari wa shita urira na nyaze buliru ni kupana fungwa kuti nyaze buliru zinga famis kwa sui uye zimwe zino promise kwa kana kuti zino kumikizwa pa mili wa shiki kwa sarudwa zino buda heri.
Mukuru wesangano remedia center wa NST Muzenki vakati chirongwa chavakaita nezuro ichi chakanangana nekupa vagari mikana yekutaurana nevatungamiriri vavo vavakasarudza munguva yesarudzo vachibvunzawo pamire urongwa hwebudiriro sekuvimbisa kwavo apo vaitsvaga rutsigiro. Mutoko nderimwe rematunhu munyika ane zviwanikwa zvakawanda asi vazhinji vachiri kunonga svosve nemuromo. Sangano remedia center rakaparura chirongwa ichi muna chivabvu gore rino richitsigirwa nesangano reEuropean Union. Pare zvino chirongwa ichi chaitwa mumatunhu maduku anoti Hurungwe kumashonaland west, Zhombe neGokwe kuMidlands province pamwe nechipinge kumanyikaland. Ndakamira studio 7 kwamutoko mashonaland east, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi zvinoshora hurumende pamusoro pekusaudza vanhu chokwadi maererano nemamiriro akaita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru sei mashoko emamiriro ezvinhu zvine chekuita nezveupfumi. Nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Busi Gomez vanoti kupima kudhura kwezvinhu tichishandisa dhorari kuAmerica nedhora reZimbabwe hazvibudisi chokwadi pamusoro pemitengo yezvinhu munyika. Ukuo vanodzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuudza vanhu chokwadi kuitira kuchengetedza kuvimbana pakati payo neruzhinji rwevanhu, vachiti chokwadi chagara chichionekwa nemutengi anenge apinda muchitoro.
Kuudza vanhu manhamba zvoupfumi hwenyika tingati kukwira kwezvinhu nokudzaka kwezvinhu munyika asiriwo kunokonzera zvinhu zvakawanda chaizvo zvisina kunakira upfumi hwenyika, nokuti zvinoitika pamanhamba iwayo okukwira kwezvinhu kudzaka kwezvinhu inflation ndosvokuti anenge akatarisiswa navamabhizimusi omuZimbabwe pamwe chete noukunze kuti vavone kuti vowedzera kuramba vachirima mari dzavo here kuinvesta munyika kana kuti vombomira yatinoti de-risking iya. Saka nokufamba kwenguva vachiona kuti hurumende haisi kutaura zvechokwadi vanobva vazoti nyangwe zvazvo vanga vane chido chokukudza mabhizinesi avo kana kuramba vachienderera mberi namabhizinesi avo vanozozvirega izvozvo. Upfumi hwenyika hunenge hwakutanga kudzaka, zvine uwanza zvavonekwa kunyanya mudhora renyika, mari yenyika kusimba kwayo kunenge kuchiratidza kusimba kwoupfumi hwenyika. Saka rumwe rubetsero runenge ruchifanira kunge ruchipuwa nyika zvichienderana namanhamba anotaurwa nenyika echokwadi arwuzoendi kana hurumende ichinge ichitaura zvinhu zvisizvo kuti zvinhu zviri kudzaka, zvinhu zviri kustabilize izvo zvisiri kudzaka, zvekare upfumi hwenyika huchiramba huchidona.
Saka Profesa Masocha, kana izvi zvikaramba zvichiitwa, chii chinoitika kune zveupfumi?
Zvinhu zvoitika futi zvokuti vanhuwo zvavo vanga vavo muZimbabwe kana vamwe okunze vanoda kubetsera kurima mari dzavo vanozoshayiwa chivimbo nenyaya yenyika kuti uku kunyika uku inotongwa navanhu vasingahusisi zvavanotaura, kuti vanotaura ivo kuti upfumi hunofamba nenzira yakadai yakanaka ihwo husina kunaka. Saka nyika inobva yaruza zvakawandisa chaizvo, inoruza rubetsero nhamo dzavanhu dzinoramba dzichingowedzera sokuona kwatiri kuita isu, zvekare kushayikwa kwamabasa kunoramba kuchiwedzera zvozokonzera zvinhu zvakawanda zvatinoona zvinoitika umbavha kushandiswa kwezvinodhaka navana nokuda kwokuti hapana unenge achava nechivimbo norubetsero rwechibva kuhurumende kana nenhau dzinenge dzichibva kuhurumende.
Asi Profesa Masocha, ivo vari muhurumende vangadire kubudisa ruzivo nemanhamba asiri iwo, chii chavanowana mazviri?
Chinangwa chavanoripota manhamba iwavo vanenge vari muhurumende ndechokutamba politics dzaidzi kuti vagonze shuwa vanoshanda. Handiti maona kuti manhamba avari kutaura upfumi kwenyika asvika pakati, aimbova pakati. Saka vanhu vanozvifunga ivo vega kuti zvakavanakira ivo chete kuti zvihwikwe, kuti varumbidzwe, ndizvo chete zvavanofanira kunge vachitaura. Zvekare inogona kunge iri nzira yokuviga uori hwavanenge vachiita navamwe vavo, kuti vakataura kuti upfumi huri kubudirira nenzira yakati. Saka usingadi kubudirira usimbe hwake ivo vonokora norweseri, hatichimaona. Zvekare inenge iri imwe nzira yokunge vachidhaivheta pfungwa dzavanhu kuti vanhu vasatarisa kumashandiro avo mamwe asina kunaka kana kune zvimwe zvisina kunaka muZimbabwe. Vaakutarisa zvinenge zvaakuita kuti zvikurumbire izvozvo zvamanhamba kuti upfumi hwakamira hwakati hwakati. Tiri kusvika kuvision 2030 yatinoona kuti kusvika kwaya kunonetsa kusina magetsi. Kusvika kwevision 2030 kunonetsa vamabhizimusi vasingavudzwi chokwadi chezvinei zvichiitika navanhuwo zvavo muZimbabwe vasingabudzi yatioti consumer confidence iyei.
Profesa Masocha, chii chinoitika kana vanhu vasisina chivimbo nehurumende yavo?
Vanhu vakaruza chivimbo nehurumende yavo navatungamiriri vayo, hapana kunosvika upfumi hwenyika. Saka nyaya dzokunge vachinyepa namanhamba aya hadzina kwadzinotisvitsa. Dzinoita kuti ruzhinji rwavanhu hunge huri kwahwoko, vatungamiriri vari kwahwo, vozoita vatungamiriri vasina vateveri. Zvatakuona isu kuti panotaurwa zviga mitemo yemari iyeyi, mamhezha ayaya, hurumende inotadzika mitemo iyi, vanhu namabhizinesi vanoendawo nezvavanoita zvavo anguva mazvukuda.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nyanzvi dzezvematongero enyika dziri kushora komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission, iyo yakasvitsa gwaro retsvakurudzo yaro yeInformation Management System Audited Farms Database kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Tsvakurudzo iyi ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda nekubudirira kwakaitwa nevakapiwa minda, kuchengetedzwa kweminda nesango nezvimwe. Mukuru wekomisheni iyi, Komishina Tendai Ruth Bare, vakaudza vatori venhau kuti zvakavatorera makore mashanu kuita tsvakurudzo iyi.
Land Information Management System is a database that we created from auditing agricultural land vested in the state, which excludes communal land. And this is a constitutional mandate. We audit the farms over a period of 5 years.
Uwandu hwemapurazi atakaongorora hunosvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemana ane mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe 254,538. Tsvakurudzo yatakaita ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda kwairi budiriro yakaitwa nevakapiwa minda, kuchengetedzwa kweminda nemasango, kuwaniswa rubatsiro rwekuti varimi vagare zvakanaka vachiwana unyanzvi hwokurima, zvikwanisiro semakiriniki nezvikoro nemigwagwa. Takatarisawo nyaya dzemibatanidzwa nekudimburirana Makandiwa.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Land Commission, Komishina Tendai Ruth Bare, mumashoko avo kuvatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo.
Zvazvininga ina handioni gwaro reongororo yezvakabuda muchikwata cheLand Commission chekushandiswa kwevhu iro rapiwa kumutungamiri wenyika nehurumende nhasi nendava yekuti muno mugore ra2023 kwapera makore makumi maviri namatatu vhura goviwa, asi tikatarisa zviri kuko hatinyatsi kuona kushandiswa kwakaita vhu kwakavandudza pfuma yenyika.
Sei muchidaro, Dr. Zembe?
Hurumende iripo iko zvino iyi haina simba, zivo kana mukana wokuti ipenengure dutu reongororo yakaitika iyi yamataura kuti 254,538 farms dzakarekodhiwa naiyo Land Commission gore rino iroyi.
Asi ongororo yakadai haina chaingabatsira nyika here parinhasi?
Basa iri basa guru sarakaitiwa, saka hurumende iripo iyi yava nenhetemwa uye haina vanozive basa zvokukwanisa kupenengura nokushandisa zvakabuda mugwaro iro reongororo iyoyi zvinobetsera nyika mugore rino ra2023.
Iko kare kwacho minda yacho yakambenge yakagoverwa zvakanaka here?
Zviripo ndozvokuti minda haina kumbogovewa ichiteverera mutsara wegwara rakanaka. Taita nhandasure tinoona kuti uyo mutungamiri wenyika neboka rezanu PF waichivapo Robert Gabriel Mugabe nguva yacho kumakore ama2000 uko wakashandisa hasha iye neboka rake vakaita vhuro kubvuta kubva kune vairishandisa richipiwa kune vakapinda paminda ipapo. Zvakaitwa zviri zvemhirizhonga zvisina ongororo nenjere yakadzama uye zvisina kuona kuti unokwanisa kushandisa vhu ndiani uye riri gwara ripi, saka zvakangoita zviri zvejambanja yavakataura kuti jambanja kana kuti hondo yeminda, zviya zvokungobvuta nokungokumba zvisina urongwa hwakanaka kuti twasa. Saka pane gakava rakaitika sezvatinoziva, asi kubvuta kwacho kwakanga kwakanangana nezvamatongerwo enyika. Saka nhengo dzomusangano wezanu PF ndo dzakazvipavhu vachingorovera hoko pose pose vachibvuta vhu iroro. Saka hakuna jekerere yakaitika pakugovhura kwevhu.
Ko ivo vakapinda muminda iyi muchitarisa pazuva ranhasi vari kuishandisa nemazvo here?
Hatinyanyi kuona tikatarisa makore makumi maviri namatatu adarika kuti chaizvo chiri kubuda pavhu apa chichibetsera pfuma yenyika chii. Zvakangobetsera vashoma nendava yekuti vazhinji vakakundikana kushandisa vhu vasina zivo. Saka vakandoteme minda nokundovhime mhuka vasina zvishandiso nemidziyo yakakwana. Tikaona zvivachizo iyo hurumende ichizoti inokupa midziyo yokushandisa pamapurasi kunguva dzaana Bhakosi dziya mukuru webhanga renyika vari vana Gono vachitora matarakita namahara nemimwe migejo, asi hazvina chazvakabudisa zvinobatika nokuti iko zvino vanhu vacho manene vanokwanisa kushandisa vhu irori richipa pundutso.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinoshamisa ndechekuti zanu PF iri kuda kuzama nezvipane zvese kuti ingoramba iri mupawa pachiti
vanhu vacho vanofanira kuitira zvakanaka, ivaitire zvakanaka, ive nyika hapana. Kuzi mari dzemabailections ndo dzimari dzakatowandisa dzirikudiwa, but cholera iri kuuraya vanhu havana basa nazvo. Nhabvu haichatambiwi zvakanaka munyika. Nyika dzese dzikutoshora kuti Zimbabwe haisina magiraundi akanaka. Mvura ari kutambirwa ichinzi pahomu sekuna naRwanda. But hurumende hachine chekuita nebudiriro yenyika hapana, zano hapana zvairi kuita. Asi kumhanyidzana bezuekuita makwikwi nekuti ingogara iri mupawa.
Pastudio 7 apo mamuka sei kumamuka sei. Majaji edu ekuZimbabwe aya iyoyo haikoti vanatawanda chitapi ava unoreseva judgment sei nyaya iri kupisa munyika saizvizvi. Ada kutanga ambondonzwa mabhosi ake vana Lukumalaba nana ED kuti todini ndoati ishabangu ahwina keferi. Haisi nyaya kuti unoreseva judgment nyaya ine by elections in two this time. Unoreseva judgment nyaya iyi iri kuhoti kudaro sei. Redu weka mchaona, trust me, judgment chapua inisha feva shabangu. Kutadza kuzva kuti chii izvo ane ambondobvunza mabhosi ake. Enough is enough, vanhu vamwari. Let's rise against ZANU-PF, against misgovernance necorruption and abduction. Vini joma pajobheki.
Dambudziko rakaita vanhu vezanupf, vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanonoka, vakaita dambudziko rekupa masimba munhu anenge achitungamirira batsa. Kana mukaona pavanoita makongresi vanhu vezanupf vanoita zvokumanikidzwa kuti itai Munangagwa ndiye achamirira batsa. Kubva munguva yaMugabe havatauri nekodzero dzavo nepfungwa dzavo vanhu vezanupf. Zviya zvokunzi avhoterwa ndiMunangagwa kuti amirire batsa zviya ndezvekunyeba. Vanoita zvokuforswa zvangobva kukomandi yevatungamiriri kumusoro. Ukaita zvako wega muZANU-PF unofuma wakafa. Saka vanhu vezanupf ivo pachavo masapota nevanhu vezanupf vanotozviziva kuti ZANU-PF haichakwanisa kutonga yaneta yakundikana. But kuti vataure pachena kuti ZANU-PF yaneta kana kuti ivo vabude kuenda kunojohwina rimwe batso vanotya kuurayiwa. Saka dambudziko ravakaita nderekutungamidza Munangagwa pamberi kuti atungamirire batso rezanupf. Yanyura manje nokuda kwaMunangagwa ZANU-PF. Amene ikoko vatenda baba chinokure
kwazwai pastudio 7 nemi mose vashamarari muri pano nevateveri nyangu da kutaurawo maonero andiri kuita pamutongo uchabuda patriple c apa panyaya yachabangu. Nguva iri kutsvagwa nemajaji iyo inguva yekuti vanobvunza kuZANU-PF toita sei nemutongo wacho. Saka vanhu vanenge vangonange vachidrivewa, saka vada kutanga vabvunza kuti totora ruti ipi because court iyo angori drive.
Makadiyo na mukoma Wande nana mukoma Jonga netimu renyu rose. Ndaikumbirawo kubvunza kuti ko panyaya yeuyu anonzi anozviti changu chimuti chapinda ari kupinda mubai election yekumabhuku, zvinobvumirwa here pamutemo kuti munhu asina kumbobva akwikwidza pamabai election akutongoonekwa akarejesa ka pati yake yotongobvumwa nezeki otokwarifaya otongopinda neyake pati, zvinobvumirwa here pamutemo? Kouya vachabangu ava vanozviti ndivo vakarikola kumabhuku kwacho vobva varega kuisa kandidheti yavo, ko iyo zeki iri kumbotiwo chii? Kana vakarikora nzvimbo vorega kuisa kandidheti yako zvinenge zvichirewei? Kouyawo ivo Matare vanoziva nozvomutemo kubva High Court neSupreme Court nemadzivira ainoita zvomutemo, inenge ichizomuti ndiani Chabangu asina kumbobva aisa kandidheti yake kunzvimbo yaakarikola? Zvinenge zvichireva kuti dotizivisaiwo imi weStudio 7 kuda ruzivo rwedu rushoma.
Mangwana paStudio 7 mangwana. Vakomana kanyaya kuZimbabwe yakaipa. Munhu anongozi Chabangu kai haazivi zvanotaura chaa haazivi kana iye achiti CC yakabva muMDC zvakangochinja. Zvakangochinja zita chamisa bati ndeimwe chete. Anogwara here? Anoziva kuti isati anofungidza kuti hatizivi here? Vakari MDC T ende vakatora mahofisi yachamisa akapfuma yacho bato. Anogwara Udomu kweli chema. Kweru wefungwa cha wangu. Asisa taura. Kwa mwisi kutoka teremu nangaku. Asisa lo taura.
Studio 7 magadi wanaju mkakandiniri. Nufara nchoka ndisha munuti papa chena. Dansi kwa nyaya. Enga shitaua. Nmurumanga shitaura kuti. Mavenda afane kudziviswa nokuti zvakakwanisa kuti vamwe vana vadzidze kuti vasivabudirire mune zvimwe ichocho ichokwadi. Zveje Zimbabwe nana munangabva huori wega wega naiyo ikanzura vanongoda kudyira nepasingakwanisi kudyika vanoti tinobudirira seaiwa tinotenda nokubudisa chokwadi chakanaka. Kuna kumaunti taruenu kajokoto.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mechibvumirano chakaitwa pakati peIsrael neHamas chekumbomira kurwisana uye kusunungura vamwe vakapambwa, mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vazivisa kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi vachiti pamwe chibvumirano ichi chichatanga kushanda mangwana nemusi wechishanu. Chibvumirano ichi changa chapa nyika zhinji tarisiro yekuti pamwe zvinogona kuti paitwe nhaurirano dzekugadzirisa zvunhu munharaunda iyi kwemakore mazhinji ari kuuya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyika mbiri dzinonyanya kupa zvombo zvehondo kuUkraine kupfuura dzimwe dzose, America neGermany, dzazivisa kuti dzicharamba dzichibetsera Ukraine. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dziri kuyambira kuti America neGermany dzichazotanga kuonekwa senyika dzinoda kuti hondo iyi irambe ichienderera mberi pachinambo chekuti hondo iyi ipedzwe. Izvi zvinotevera kushanya muchivande kuUkraine kwakaitwa negurukota rinoona nezvekudzivirira kweAmerica vaLloyd Austin, uko vakazivisa kuti America yapa Ukraine zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kuti Ukraine ishandise muhondo yayo neRussia. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reMedia Center rakabatana nesangano reShine Faith Based Organization vakaita musangano nevagari vekwaMutoko nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira bazi reZimbabwe National Statistics Agency kuti rigare richiudza vanhu chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoshora Zimbabwe Land Commission pamusoro pegwaro raro rinoratidza kushandiswa kuri kuitwa mapurazi munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.